Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wesvondo kurume 18, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vari zvekare mutungamiri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti hurumende yavo ichaunza kutungamirwa kwenyika kutsva kusina rusarura. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nomutungamiriri wenyika yeSouth Africa vari zvekare sachigaro weSADC vaCyril Ramaphosa vakasangana muHarare neZulu Maneru. Tichakupai hurukuro yatakaita navaFrank Guni muchirongwa chedu chechitendero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vari zvekare mutungamiri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti hurumende yavo ichaunza kutungamirwa kwenyika kutsva kusina rusarura. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kwange kuchipfunha nekutonhora, zviuru nezviuru zvevanhu zvazadza nhandare yemukoba stadium muguta regweru kuti zvinzwe vachamisa vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro. Pamboitika zhowe zhowe, panzi vamwe vatungamiri vemamwe mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance vawane mukana wekutaura, vanhu vachiramba izvi vachiti vanoda kunzwa vachamisa. Vanhu vazogadzikana mushure mekunge vachamisa pachavo vakumbira kuti vanzwe kubva kune vamwe vevatungamiri ava vashoma. Pavazotaura kuvanhu, vachamisa vatsinhira mashoko avari kugara vachitaura pamisangano yakadai ekuti vanoona ivo nemubatanidzwa weMDC Alliance varivo vachatungamira hurumende mushure mesarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika mumwedzi mishoma inotevera. Vati havaone zvinovatadzisa kukunda musarudzo idzi sezvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato riri kutonga reZANU-PF vave nenguva yakareba vachitadza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vachamisa vati hurumende yavo ichaunza utungamiri hutsva hunokoshesa zvido zveruzhinji rwevanhu kwete kukoshesa vatungamiri. Vachamisa vati kutonga kwebato reZANU-PF kwakadyara ruvengo pakati peveruzhinji munyika zvichienderana nekuti munhu unotsigira bato ripi kana kuti uri werudzi rwupi. Vati vanoda kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe nekuita kuti pave neurongwa hwekuti vanhu munyika vanzwe chokwadi chezvakaitika panguva iyi kana kuti truth telling muchirungu, vachiti havazoita izvi nenzira yekutsvaga kuroverera vamwe vevanonzi vane chekuita nenyaya iyi, asi kuti vanoda kuti munyika muve nekupora kwemaronda nekuregererana kwechokwadi. Vati vanodawo kuti mazita ematunhu emunyika aripo pari zvino achinjwe kuitira kuti pasave nekukurudzira kupatsanurana kwemarudzi.
We want vanhu vese vari muregions matebelaland mashonaland kumasvingo kumanikale vafile to be part of Zimbabwe. Iyo futi nyaya iyo handisati ndaiurira nevamwe vaprincipals. Nyaya yokuti tinodzidziswa kupuhwa mazita nomenclature inofuremwa nemabritish atiide yokunzi matebelaland. We need to relook at our regions so that we name them not in the context of tribalism, but in the context of inclusive politics and looking at who we are.
Vamathias Guchutu, vanoye mutungamiri webato Movement for Christian Democrats, iro rinove rimwe remapato ari mubatanidzwa MDC Alliance, vatiwo sezvo vanhu vakawanda munyika vachitendera muchikristu, vanovimba kuti vanhu vachasarudza vachamisa nemubatanidzwa wavo nekuti vachamisa pachavo mufundisi. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu kunyanya vechidiki vange vachiratidza kufarira vachamisa zvikuru. Mumwe avo nditofara sei dongo uyo atane chivimbo chekuti vachamisa vanogona kugadzirisa matambudziko ari munyika sezvo ari munhu wechidiki ane maonero matsva.
Zvinoitika ndezvekuti munhu kana akura, kana rikani pe example kuti geja rinorima nemuromo asi gore negore unoritengera muromo iwanzvi. Saka munhu kana achinge akura ngaasiyirewo vaduku ava. Kukura pazera zvirevo kusiva zvose. Wisdom inopiwa chero mwana mudiki.
Musangano waitwa mugweru ndemumwewo yakawanda iri kuitwa neMDC Alliance kutsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Pange pachiitwa musangano wemugweru, Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vevatungamiri veMDCT vari kupokana neutungamiri hwavachamisa vange vachiitawo musangano wavo muguta reBulawayo. Asi sachigaro weMDCT mudunhu reBulawayo vaGift Banda, mutauriri webato iri mudunhu iri vaFelix Mafa pamwe nevamwe vakuru vakuru webato iri mudunhu reBulawayo vange vari pamusangano wemugweru. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mumwe wevapinda mumusangano waitwa kuBulawayo naMuzvare Kupe vaObed Gutu, avo vanonzi vakambomiswa kuva mutauriri weMDCT, varamba mashoko ekuti kuitwa kwemisangano miviri yeMDCT kuBulawayo nokugweru kunoreva kutsemuka kwebato iri. Imwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari paJohannesburg University, Dr. Pedisai Ruhanya, vanoti nyaya yokurwira utungamiri iri muMDCT pakati pavachamisa naMuzvare Tokozani Kupe ndeye zvematongerwo enyika kwete zvemutemo. Dr. Ruhanya vanoti vanodaro nekuti matunhu ose emunyika nevanhu vazhinji vanoratidza kutsigira vaNelson Chamisa zvisina gakava. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Ruhanya kuti tinzwe maonero avo.
Aiwa, with respect, chida yedu kupa rukudzo kuna Mai Kupe, zvinhu zvaari kutaura izvizvo hazvina zvazvinoreva. Nokuti MDC ibato rine mastructures, ibato rine maorgans aro. Kubva vatsvangirai vasati vashayika, Mai Kupe vakusvika gore vasati vambopinda mumusangano weMDC. Saka havakwanisi kuti vakagara kumba kwavo neshamwari dzavo mbiri kana nhatu. Vototi kwai ndini mutungamiri weMDC nokuti ndini ndakaelektiwa paCongress. Election means a choice. Mai Kupe nevanhu vese vemuMDC vanozviziva kuti hapana election yakamboitwa vakawana kana mavhoti matatu. Kana vachiti vakaelektwa vanofanira kutaura kuti vakawana mavhoti mangani. Asi mamiriro akaita makakatanwa anguva makakatanwa mumanewspaper nemusocial media, asi muvanhu nemaorgans emusangano weMDC hapana kana makakatano aripo. Mutungamiri weMDC kubva paasha ikavatangirai ndivachamisa.
Sei muchidaro vaRuhanya?
Panga apanyika kana mupati akatora musangano akaradza kuti ndiye ane control yemusangano, ndiye ane control yemapazi yemusangano, mainstitutions omusangano, ndiye atova the legitimate leader. Nyaya iri muMDC is not a legal matter, it is a political matter.
Saka munoona sekuti bato iri ratotsemukaka?
Harina kutsemuka. Tinangoti ratsemuka kana tichida kuti Mai Kupe vabva. Dekuri kuti ranga ratsemuka, Mai Kupe vaifananga vane divi rinotori nevanhu vanovateverera ende vanhu vakasimba. Hapana kana province 1 kuma provinces magumi nemaviri MDC yambobuda ichiti inoda Mai Kupe. Brewer yati chairman wacho vabhanda. Vari kutaura kuti vanosapota vachamisa. Mukaenda kumatevereland south the same thing, matevereland north the same thing, Harare, Midlands. Saka Mai Kupe vanotsemura musangano sei? Vanotsemura musangano mumidia.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vari kuJohannesburg University, Dr. Pedisai Ruhanya vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nomutungamiriri wenyika yeSouth Africa vati zvekare sachigaro weSADC vaCyril Ramaphosa vakaita musangano muHarare neZulu Manheru vakaita chisungo chekusimbisa ukama pamwe nokudzidzana pakati penyika mbiri idzi munyaya dzese kusanganisira dzehupfumi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatungamiriri vaviri ava avo vachangobva kutora nyanga munyika dzavo vakati vakataura nyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira matambudziko anosangana nenyika dzavo zvikuru sei munyaya dzehupfumi. Ramaphosa vakaudza vatori venhau kuti vakaita chitsidzo chekushanda pamwe mukugadzirisa matambudziko aya.
And where we reaffirmed our willingness to work together to
taita chitsidzo chokushanda pamwe chete kuti tivandudze hupfumi hwenyika dzedu. Tashandisa musangano uyu kuti tizivise vanhu kuti South Africa neZimbabwe dzakabatana uye ticharamba tichishanda pamwe chete kutsvaga nzira dzekuvandudza hupfumi hwedu.
Vamunangagwa vakati vakafara chose kusangana navaRamaphosa uye kuti vakataurirana matambudziko avanosangana navo uye kuti vangagadzirisa sei sevatungamiri vatsva venyika mbiri idzi. Pavakabvunzwa kuti pane zvingadzidzwe neSouth Africa here kubva kuZimbabwe zvikuru sei panyaya dzekutora minda, vaRamaphosa vakati nyika yavo ine zvekudzidza zvakawanda kubva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSADC apo iri kuronga kugadzirisa nyaya dzevhu. Nyanzvi munyaya dzehupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vanoti kunyange musangano wevatungamiri vaviri ava wange wakakosha zvikuru sei dziri nyika dzakavakidzana, vanoona sokuti vaRamaphosa vaida kuziva zvakanyanya kuti Zimbabwe yakazvifambisa sei panyaya dzekugova ivhu.
South Africa ikoko voice rekuti takudaliende kutora Zimbabwe style rikuramba richikura richingokura. Saka vaRamaphosa vakauya kuno kuti vazo exchange ma notes na Munangagwa kuti toita seiwo, vachiona kuti Zimbabwe yakapinda through the same route tikazobuda tane mavanga mavanga. Saka ikoko vada kuti vanyatsoziva kuti zvine uchenjere here kuti vaite route iyoyo. Ini maonera andiri kuita ndekuti ANC lesson hombe yavari kupiwa ndekuti hazvina uchenjere, zvinoda kunyatsofungisiswa and inotori nyaya inogona kusplita ANC iyoyo.
Vanotiwo musangano wevaviri ava wakakosha nekuti Zimbabwe inotengeserana zvinhu pamwe nekuita bhizimisi neSouth Africa kudarika dzimwe nyika dzese. Vamanyanya vanoti nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti vatungamiri vaviri ava vataurirane kuti vasimbaradze hupfumi hwenyika mbiri idzi. Vanotiwo makambani emuSouth Africa anofanira kutora mukana wehutungamiriri hutsva kuti asime mari yavo muZimbabwe, asi vanotiwo vaRamaphosa navamunangagwa vatungamiri vakafanana nekuti vese vakapinda mukutungamira nyika mushure mokunge vaive nezvigaro izvi vadzingwa basa. Vamunangagwa vakadomwa kuti vatungamire nyika mushure mokunge vaRobert Mugabe vasiya basa musi wa21 mbudzi gore rapfuura, uye vaRamaphosa vakatorawo chigaro chemutungamiriri muSouth Africa mushure mokunge vaJacob Zuma vamanikidzwa kusiya basa musi wa14 kukadzi gore rino. Zvichakadai vamunangagwa vakatiwo Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena muna chikunguru gore rino. Vanotiwo masangano akasiyana siyana pamwe nenyika dzese vakasununguka kuzongorora sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri webato reAlliance for the People's Agenda apa vankosana moyo vanoti bato ravo richapinda musarudzo kunyangwe mitemo yesarudzo isina kunyatsovandudzwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muguta rekariba umo vanga vachitenderera vachisangana nevanhu vamoyo vanoti kuramba kupinda musarudzo hakuvake asi zvinotowedzera matambudziko munyika. Vamoyo vanoti bato ravo richaita kuti bato rinoda kubira sarudzo zviromere nekukurudzira vanhu vakawanda kuti vanovhota.
Isuo ndo patakamira ipapo tiri kuda kuti bumbiro remiteme iyo richinjwe, asi hazvirevi kuti hatisi kuzoenda kumaelections. Ndo patakamira isusu even vakaramba tinoenda munoziva kuti tinorindere isusu maZimbabwe sofanira kutsvaga dzimwe nzira dzokuti even kana vachida kutiita sei kuti vachite tofanira kutsvaga dzedu nzira tikaenda takawanda kunovhota zvinovaremera kuti vatichite.
Vamoyo avo vanga vachitaura nevanhu vanga vachizvifambira pamwe nevanga vachitandara pazvitoro vanotiwo vanhu vanofanirwa kuvhotera munhu nemabasa aakamboita neanozivikanwa navo kwete vimbiso chete.
Vachaita mamanifesto akafanana, vachaita mapromises akafanana. Chimwe chete chakasiyana ndeyekuti kana motarisa kuti vakabva kupi, history yavo yakaita sei, ndopamuchaona kuti mutsauko wacho uri papi. That's the only thing yamunofanira kutrusta, muona kuti vakabva kupi, chii chavakamboita, basa ravanoziva nderipi, kwete mapromises, kwete manifesto. Hazvikuudzei anything.
Mumwe mugari wekunyamunga mukariba vaBrian Mavesere vanoti vafarira hurukuro yavaita navamoyo vachiti yavapa mukana wekubvunza zvavanga vasinganzwisise.
Kufambira vanhu zvakanaka bhozi, zvinonyatsoita kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti where are we coming from, where are we going.
Vamoyo vanoti havaunganidze vanhu kuita misangano kana kuti marari sezvo vachizopedzera miseve kumakunguo, nekuti havasi vose vanenge vari pamarari vanovhota uye vanhu havawane mukana wekubvunza zvavanenge vachida kunzwisisa. Bato reapa rinotiwo harina nhumbi dzarinozivikanwa nadzo sezvo zvichizorovesa nhengo dzaro. Ndakamirira Studio 7 mukariba, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tomboenda kuchirongwa chezvavadiki chatinounzirwa naEvans Zininga.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinokukwazisai zvakare svondo rino muchirongwa chevechidiki cheyouth chatinouya nacho svondo regarega. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tichataura namuzvare Farirai Gumbo Nzanda veRosaria Memorial Trust. Vahanzvadzi, kwazuwai, ndinokuchingamidzai kuchirongwa.
Kazuwai mukoma, maita basa.
Totanga nekubvunza kuti iye Farirai uyu ndiani uyu?
Ndinogara ndichizviti ndini muzukuru wechidiki diki, nokuti amai vangu ndivanga vari Gotwe waambuya Rosaria, and then ndinowo Gotwe ramai Gumbo Nzanda. Saka ndinongozvionawo sendini junior most muzukuru chaiye. Asi pasina izvozvo ndingoro munhu wechidiki wemuZimbabwe. Zvino ndakadzokera kumba ndikati home is best, ndoda kudzoka kumba ndimbobatsirawo netrust ndichimboonawo kuti inini Safarirai ndinombonyatsoiteiko neupenyu hwangu. Ndaingoziva kuti ndoda kudzoka kumba and ndoda kuita zvinhu zvekuti ndenge ndichibatsirawo vamwe vanhu vasina kuwanawo mukana wavandakaita inini paupenyu.
Farirai uyu anga ari kuchikoro kuUK, anga achidzidza chii Farirai?
Ndakadzidza marketing seundergraduate. Ndabva unopedza masters mune zveevents management, kuronga zvemaconference mameeting.
Zvamakaenda kunodzidza kunze kwenyika izvi makutozvishandisa here izvi?
Ndingati ndichingodzoka ndakabva ndauya ndangojamba mudepend chaimo, sezvo iyo neRosaria Memorial Trust tinoshanda nevana vechidiki nevanhukadzi kuda kuti vakwanise kuonema nemukana wokuti vamboyo vambovabude mucommunity yavanenge vachigara ono dzimwe nzvimbo. Saka inini ndanga ndichimbobatsirawo kuvaendesa ku nema events akaita kunge ku African Union. And wiki rinori ndiri ku New York taka organize event futi inonzi Nanga Bint iri ku rana wiki rese mu New York imomo.
Mune muchiita nezveko munanga u?
Mukoma munanga. Saka zvamunongozivawo munanga tichikura. Maitwa zvakawanda wanda. Waidzidza imomo, uchidzidziswa nanasisi vako, nanatete. Munanga ndeme kufara. Munanga ndeme futi wokumbotsamwidzana. Nekuti munanga munoza munotaura zviri very deep, zviri personal.
Zvamungati ndo zviri kunyanya kutambirwa nevamwe vavasikana kana kuti madzimai echidiki ezera renyu iri mubasa renyu iri ndezvipi?
Zvandiri kuona zviri kunyanya kutambirwa ndezvekuti dzimwe nguva muculture medu ini ndaikura ndichingonzi mwana wemusikana hadai mwana munhu wechikadzi hadai usagara wakadai nekuti munhu wechikadzi hadai. Saka zviri kunyanya kutambirwa ndezvekuti pamusangano uno zvese nebasa ratinoita kumba pane vana vanongodo kuita mukana wekuve zvauri. Inini ndichikura ndaivolunteer kwakawanda wanda. Ndakanzwa kuti vanhu veUNICEF vari kuita marathon ndinuyu. Ndakabata mabhana ndikuvabatsira kurongedza tumabhegi. Unoziva uchingosanganawo nevamwe vanhu vari mubasa iri wakangonzwawo kana kuti kuchechi kune function hakuna kungoenda chete. Unoendawo uchingobatsira. Uchiona nekuti izvi ndo zvinozoti upenyu hwedu tese unyatsozadzikana. Inonzi ubuntu.
Ndoda kukutenda ivanzvadzi nekunge muinesu muchirongwa. Regai tioneke vateereri. Muri yeZimbabwe tokutenda nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Patanga tichikurukura nehanzvadzi yedu farirai gumbo nzvanda veRosaria Memorial Trust vatiudza zvavanoita nezvavanofungawo maererano neupenyu hwanhasi. Ndoda kuti ndikuonekei nemufaro. Tosangana zvakare musvondo rinouya. Ini ndichinzi Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tonshenda kuchirongwa chedu chechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munodi pasimba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai nemufaro. Ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi mune zvechitendero tombobuda muchikristu. VaFrank Guni, tiudzeiwo zvishomanana pamusoro penyu.
Ini ndiri chizvarwa cheZimbabwe asi ndiri munhu anoda nekufarira nyika yake uye munhu anoitawo zvekunamata chitendero chechijudha muchirungu chinonzi Judaism. Vanhu vazhinji vangava vanoshamisika kuti zvinoitika sei, asi chitendero ichi chitendero chitori chikuru chaizvo kunyika yedu kuZimbabwe. Kune vajudha vatema vakati wandei.
Chitendero ichi chine mapoka mapoka muAfrica mese. KuZimbabwe kune vechilemba. Imimi muri mulemba here?
Kana taenda kuchivanhu kwedu hongu ndiyo ndicho zvinozikanwa sekuti varenda kana kuti chilemba, asi chitendero chinonzi chijudha. Kuti chilemba rwatova rudzi rwevanhu, asi chitendero chinongonzi chijudha kana kuti Judaism.
Ndinobvunza nekuti vechitendero chenyu vanonzi vane ropa rechijudha.
Ndizvozvo. Isusu Bhaibheri ratinoverenga muchitendero chechijudha rinonzi Tanakh. Tanakh tikaenda kune rechikristu ndiko kunobva, ndimo munobva inonzi Old Testament kuchikristu. Redu rechitanakh harina zvinyorwa zvinowanikwa mubhaibheri rechikristu zvinonzi New Testament kana izvo zvakazovandudzwa pamberi apa. Ndo kunyanya kwekusiyana. Mukadzokera mubhaibheri iroro Rechitana rino taura zvakanaka pachena kuti vajudha vekutanga vakare kuAfrica vanga vari vanhu vatema uye ropa rechijudha rinowanikwa.
Saka kuve mujudha ndezveropa pamwe chete nezvechitendero here?
Hongu, isisi mhuri kwedu ndezveropa. Vamwe ndinogara ndichivasekesa kuti mukatora Bhaibheri rechiKristu mukavhura muna zvakazarurwa 46:24 ndo mamunotanga kuwana zita rerudzi rwedu isi vanaguni. Tirimo mubhaibheri rechiKristu tikazokera kuBhaibheri. Kuveropa ava zita chairo rinofanira kutaurwa harisiri kuti majudha, rinofanira kunzi vaHebhero. Munozora munozvarwa chijudha.
Makakurira muchitendero chechikristu here kana kuti makazvarirwa muchijudha?
Tsika dzedu nemagariro edu nemhuri yedu yese taingoita zvinoitwa mutsika yechihebhero kana kuti yechijudha. Asi nekukura kwatinenge tichiita mumhuri medu, vamwe vaizosarudza kuti toda kuita chitendero chechikristu, vamwe vachiita zvitendero zvakasiyana-siyana.
Saka imimi hamuna kugara mamboita mukristu here?
Ini ndakazvarwa tichingoita zvechijudha. Kuchikristu ndoda kuti ndijekese ipapo. Kuchihebhero kana kuti kuchijudha tinobvumirwa kuti pese panonamatwa kana vanhu vachinamata Mwari mune zvakanaka munobvumirwa kubata navo navo. Saka mune dzimwe nguva ndaigona kana ndinogona kuenda kumakereke echikristu ndichinonamata takabatana pamwe chete. Nekuti kuchihebhero tinonzi Mwari watinonamata mumwe chete. Kunamata ndo kunosiyana.
Mukufamba kwese kwamunoita uku hamusangani nevanhu vanokushorai here kana kukusekai?
Kuseka handingati kuseka, asi kuti kune vanhu vakawanda vatinosangana navo kunyanya vekumusha vanenge vachishamisika kuti uyu munhu angava mujudha iye ari munhu mutema, mujudha anogutsa mutema chirudzii. Tozovatsanangurira kuti vanzwisise.
Mashoko enyu ekupedzisira vagoni.
Isu sevajudha tinokurudzira kuti vanhu vagare zvakanaka vachiyanana vachitenda kuna Mwari musiki.
Aiwa hama dzinodiwa, nemashoko iwayo abva kuna vaFrank Guni vechitendero chechijudha ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Vaguni, tinokutendai zvikuru kuchidzidzisa kwamaita.
Tinotenda. Mwari ave nemi vana vaMwari.
Ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvekare svondo rinouya mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Ezvinoi zvabuda mumitambo yeCastle Premier League yatambwa munyika nhasi. Highlanders 2, Black Rhinos 0, Shabani 1, Triangle 0, Capes United 0, Harare City 0.
Ndanzwa merekurira esi yapane watakunofushira diani watungamira diani wafungana tichenesera nzira hazvitedzembe nyama zvinotedzemba pakati pehana chokuita hapana pava kungomirira mhere yamangwana munotifudzire napanorwadza moyo. So matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. So matora mukoma matora mtazi yenama wanichaigona.
Panorwadza moyo kambo kachinopiwa na Winky D featuring Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vati zvakare mutungamiri wemubatanidzwa weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti hurumende yavo ichaunza kutungamira kwenyika kutsva kusina kusarura. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vari zvekare sachigaro weSADC vaCyril Ramaphosa vasangana muHarare neZuro Maneru. Tichakupai hurukuro.
kuisikati